Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu ndira 26, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change voronga kuita musangano wekuziva kuti votora gwara ripi mushure mekubuda kwevaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma zvakare Justice Priscilla Chigumba kuti vatungamire zvakare commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kwemamwe makore matanhatu. Dare reInternational Court of Justice nhasi rapa mutongo unoti Israel itore matanho ose inokwanisa kudzivirira kuurayiwa kwevanhuwo zvavo muGaza. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfghan kuIvory Coast. Indo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kune kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vanoti vachaita musangano wekuziva kuti votora gwara ripi mushure mekunge vanga vari mutungamiri webato vaNelson Chamisa vasiya bato iri nezuro. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzazivisa kuti dzakatosiya bato iri navachamisa uye dzamirira kana dzichazodzingwa muparamende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera nhengo dzeCCC muNational Assembly vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura pari zvino, asi vachagara pasi voziva kuti votora danho ripi.
Ichasangana yokurukura nebara richatorwa, asi bara guru ratopiwa, ndo bara renyika, ndo bara rinotedzerwa. Munoziva vachamisa ndo vakakunda zvine mukurumbira. Matiwi mana ese nyika vanhu vese vaiti chamisa titungamire.
Vashatwayo vaendera mberi vachiti vachanzwa upfungwa dzevakavavhotera kuti votora gwara ripi.
Chakakosha nechekuti tinzwe vanhu kuti vari kuti chii vatinomirira kumakosiyozi kwakasiyana siyana, nekuti hatinangomuka tamira muchipinge South kana kuti muany constituency. Takatoiswa nevanhu, vanhu vanofanira kunge varivo vatiwesa pamberi, asi vanhu vese ndo vanofamba vachiti chamisa.
Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzinosanganisira Muzvare Fadzai Mahere, vaAgents Gumbo navaDaniel Morokele dzazivisa kuti hadzishinei neCCC sezvo dzakabuda mubato iri nezuro navachamisa. VaMorokele avo vanomirira Hwange Central muNational Assembly vaudza Studio 7 kuti havachinei nezviri kuitika muCCC.
Pasi pasi tatosiya, saka vanogona kutidzinga kana vachida. Vakadzinga vana chipanana vachinzi the existing members of CCC. Isusu ndo vanhu vanotofanira kutidzinga because I have personally tidzinga member andogona kuringwa nerecord.
Gweta vaFred Masarirevhu vati nhengo dzeCCC dziri muparamende nemakanzuru dziri parumananzombe, nekuti veruzhinji vari kutarisira kuti dzichatevera vachamisa, asi vakati danho iri rinogona kudzomera mberi nekuti dzinenge dzasiya basa dzisina kudzingwa zvinozoita kuti dzisazokwanisa kukwikwidza musarudzo zvekare.
Ndinoona sekunge kuti vakasiya vari vega zvinokwanisa kuva kunetsa pakuti vazodzoke vakukwidza, asi vakaita zvekunzi vadzingwa vanokwanisazve kudzoka, nekuti izvezvi tarisiro iri kuvanhu ndeyekuti vange vachiita basa.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti izvi hazvisi kuzotadzisa nhengo dzinora vachamisa kuvatevera.
Zvinhu zvacho tatotaura pamadandemutande pamaemba X
ni zvino zvachoti isu tafuto buda nemukuru wedu saka vanenge vachitsigirwa chanyika vachaonekwa nekubuda mutriple C simabudira chamukuru wavo
vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vegezela Gumbo vanotsanangura kuti vese vanoda kupinda mubato richaungwana vachamisa vane mukana wekuita izvi vasina dambudziko
inini ndofunga kuti step iri right chaichai yekuti vanhu vaya vanofanira kudenounce chitripu C just chava voramba vari muchi muparliament kusvikira chavamwe atora step yekuva recall vakarecall ndobva vanozogona kupinda under ticket renew party inenge yafoma
nhengo dzetriple C dziri kutarisirwa kusangana nesvondo kuti dzione kuti dzingaendese mberi basa sei zvichitevera kusiya bato kwavachamisa zvichakadai vanozvitindiwo vakapanobata chigaro chemunyori mukuru wetriple C vasengezo chavangu vatenda kuti utungamiri hwebato ravo hwadoma mumiriri wechikanga muparamende amai Linet Karenyekore kuti vatungamire nhengo dzebato iri muparamende kana kuti leader of opposition chinove chigaro chaive navachibaya avo vakadzingwa mubato amai Karenyekore vaudza Studio 7 kuti havano chavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vakamirira kunzwa kubva kuna vachamisa kuti votora gwara ripi
hapana chandiri kuziva ndatongoona pasocial media pari kunzi Karenyi has replaced Chamisa ndinogo replace president Chamisa ndichiva replace ndiri mumhepo uno replace pani ndiri ndeka here ende ndava replace zvaita
zvichakadai vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupura itogare pi vanoti kubuda muparamende kwenhengo dzeparamende zvichitevera vachamisa hakukanganisi basa reparamende nekuti zano PF yagara ine nhengo dzakawanda kudarika triple C
isu sezano PF hatina dambudziko nokuti tinoziva isu tinowandu muparamende macho ivo vashoma kutoshaikwa kwavo kunogona kusata voonekwa nokuti vagara vari vashoma
vachamisa nezuro vakasiya bato ravakavamba nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kupindira kwezanu PF bato iri richishandisa vanhu vakaita savachavangu bato retriple C rave bato retatu rasiyiwa navachamisa mushure mokusiya bato reMDC ravakatungamira pakashaya vaive mutungamiri webato iri vamorgan tsvangirai mushure mokunetsana namuzvare tokozani kupe vakazosiya zvakare bato reMDC alliance mushure mokunetsana navadouglas monzora ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Dare reInternational Court of Justice kana kuti ICJ nhasi rapa mutongo unoti mauto eIsrael anofanira kutora matanho ose aanokwanisa ekudzivirira kuurayiwa kwevanhu vechipalestine vari muGaza Strip. Mutongo uyu unotarisirwa kuunza kugadzikana muGaza kana Israel ikautevera asi dare reICJ rinonzi harina masimba ekumanikidza Israel kutevera mutongo uyu. Asi kunyange hazvo paita mutongo uyu mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vati nyika yavo icharamba ichienderera mberi nehondo yekudzivirira vanhu vavo vachiti chipomerwa chekuti vari kuuraya vanhu kana kuti genocide manyepo. Ukuwo mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vati vanotarisira kuti Israel ichamira nemutongo wedare reInternational Court of Justice wekuti inofanirwa kutora matanho ekudzivirira kuurayiwa kwezvizvarwa zvePalestine muGaza. South Africa yakaenda kudare reICJ ichida kuti Israel imire kurwisa muGaza umo iri kunzi iri kuuraya vanhuwo zvavo ichipara mhosva dzehondo. Dare iri rakapatsanura nyaya iyi kuita mbiri yekuti Israel imire kuuraya vanhuwo zvavo nemhosva dzehondo iyo inonzi ichatora nguva kupera kunzwikwa nedare iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Mutongo wapuwa nedare guru reInternational Court of Justice unotambirika zvakanaka zvikuru nekuti waita zvatanga tichitarisira mukacherechedza nezuro pamakandibvunza ndakataura izvo zvabuda mumutongo uyu vazongosiya havo kuti Israel ngaimire hondo nehamas kuGaza asi zvavataura nemamashoko zvinoreva kuti Israel inofanira kumira hondo iyi.
Tinozwa kuti iro dare ICJ harina masimba ekumanikidza Israel kumisa kurwisa muGaza kana kuti kuinforce mutongo warapa iwoyo. Zvinosiya papi mutongo iwoyo?
Ringava haro risina masimba ekumanikidzira kuti Israel iite zvarataura, asi zvinonyadzisa zvikuru kana Israel ikaenderera mberi nekuita izvo zvarambidzwa nedare guru, zvinoibudisa iri nyika isingateedzere mutemo. Zvosiyawo nyika dzanga dzichitsigira dzakaita sana America dziri panyanga dzamushore, nekuti kuti dzitsigire kutyorwa kusaremekedzwa kwemutongo wedare guru rakaita seirori, zvinoita kuti mangwana dzikaendawo nenyaya dzadzo, zvinoita kuti zvireruke kuti dzimwe nyika dzisateerere. Ngatirangarirei kuti dare rakatonga pamusoro penyaya yavaAlbashir, ikatonga pamusoro pavaPutin vekuRussia. Saka ngatimboitaise kuti ivava vaviri varamba kuti aiwa tisoda kuzviteerera zviri kuitwa, America inosara iri pasi.
Tanzwa iyo Israel yatozivisa kare kuburikidza nemutungamiri wehurumende yavo vaBenjamin Netanyahu kuti havasi kuzomira kudzivirira vana veIsrael. Zviri kureva kuti hondo iri kuramba ichienderera mberi kaizvo.
Hongu ichaenderera mberi hayo, asi zvichanyadzisa kuti iwane rutsigiro rwuri pachena pamusoro pezvainenge ichiita.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadoma zvakare Justice Priscilla Chigumba kuti vatungamire zvakare commission inotungamirira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kwemamwe makore matanhatu. Justice Chigumba vakatungamira kuitwa kwesarudzo dzegore ra2018 nedzegore ra2023 dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka nemasangano anosanganisira SADC, African Union neEuropean Union. Kudongwa kwavo zvakare kunoreva kuti ndo vachatungamira sarudzo dza 2028. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya avanoshanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions.
Nureva kuti vana veZimbabwe vacharamba vakagumbuka nguva yese dzesarudzo, nokuti inoziva kuti nai Chigumba ndivo vaichochoropodzwa neripoti yeSADC yeseyo munyaya iyi, vachidziwa vagone bata vari kukonzeresa kuti vanhu vatongwe nebato rinenge rakunzwa musarudzo.
Tichitarisa nyaya yakataurwa neSADC pamusoro pesarudzo dzegore ra2023, pane tarisiro here kuti vange vachiteerera zvakataurwa neSADC pasarudzo dzegore ra2028?
Zvatoratidza kuti hurumende yedu mutungamiri wenyika havateereri zvinotaurwa neSADC, vanodzerera SADC. Nekuti kana SADC aiitoropodza SADC, vanga vasingatoropodzi mutungamiri wenyika, vaitoropodza mutungamiri wekomishin weZEC. Saka zvitotaratidza kuti pachatora nguva kuti sarudzo dzeZimbabwe dzinge dzichigamuchirwa nevana veZimbabwe, nekuti ivo vakonzeresa dambudziko ndo vachiri muzvigaro. Saka zvatoratidza kuti aiwa hapana, hurumende yedu haina kuzvimisira kutinge ichiteerera shoko reSADC.
Tichitarisa nyaya yeutongi hwejekerere, zvinorevei kuvanhu veZimbabwe uyezve zvingagadziriswa sei?
Zviri kureva kuti utongi hwejekerere hauchatowanikwi makore ano ari kuuya, nekuti ivo vaiunzoo vanogadzirisa nyaya dzeutongi yesarudzo vaiswa vachizikamwa kuti vanotsigira Zambia, uyezve vaitwa vadzorerwa vachizikamwa kuti ndivo vakatsoropodzwa neSADC. Saka vanhu veZimbabwe ngatinonga vatogadzirira kuenda kumatare makuru, nekuti mutemo rinotaura kuti kana tisina kugutsikana sevagari vemuZimbabwe tinoenda kumatare, uyezve tine opportunity yekuti kana kuti tinge kuite parliament, tiite petition parliament, nekuti haitozvino muparliament hamuna mamhembe dzinopitisa dzakakwana. Saka vana vaZimbabwe kuti vagadziridze utongi hwakanaka, kuti ngazvi zvigaro zvatoitwa kuti maChigumba vasadzorerwa muchigaro chekomishini.
Larry Joyce Ngwenya, vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda zvakare nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muHarare. Nasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasangana nemadzishe matunhu eMatabeleland South neMatabeleland North kumuzinda weState House muBulawayo mumusangano wekuti vapete urongwa hwekugadzirisa gakava rakakonzerwa negukura hundi mumatunhu aya. Hurumende inoti iri kutora danho iri senzira yekunza runyararo uye kupodza maronda, asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kuti havasi kutambira chirongwa ichi vachiti hachisi kubatwa zvakanaka sezvo chiri kusiya mamwe matunhu kunze akaita seMidlands neBulawayo, uye kuti vatori venhau vari kurambidzwa kupinda misangano yekunzwa zvinobvamo vanhu vakashungurudzwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHighcourt remuKenya ramisa kuendeswa kwemapurisa kuHaiti, uko vanga vachitarisirwa kubatsira kurwisa zvikwata zvatora zvikamu zvizhinji zveguta guru rePort-au-Prince. Haiti inyika ine hurombo uye iri mudunhu reCaribbean, yakakumbira rubatsiro kubva kunyika dzepasi rose kuti ikwanise kuparadza zvikwata izvi. Mutongi wedare reHighcourt Judge Chacha Mwita vati Kenya inokwanisa chete kuendesa mapurisa ayo kunyika dzaine zvibvumirano zvinoenderana nayo. Vagari vekumaruwa ekwamurehwa mumisha yekwamhembere, mutsahuni nemadziya vakatsika madziro gore rapera vachiita chirwirangwe kuitira kuti kambani yekuChina inoita basa rekuchera matomba anokosha isapinde munzvimbo mavo, umo yaida kuparadza makomo mana ichichera matombo kubva mumakomo aya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeJenshen inonzi yaida kuparadza makomo anosanganisira dombo rembudzi, chisena, nyaungwe nehurekure kuti ikwanise kutora matombo akagadzira makomo aya. Asi kambani iyi chiri kufambira nyaya idzi, vagari vekumaruwa yekwamurehwa vakanzwa nezveurongwa uhu ndokubva vatsika madziro vachiti havadi kuparadzirwa zviwanikwa zvavo. Ambuya vechikuru vanogara mujinga regomo redombo rembudzi riri mumusha wekwamhembere asi vasina kuda kudomwa nezita ravo, vanoti pakatanga runyerekupe rekutengeswa kwemakomo aya vakatomboona vanhu verudzi rwechiChina munharaunda mavo vachingombeya mbeya.
Takataona kaviri vachipfuura nepano panzira vachienda vakada vakayambuka vakanoswa kubridge kumiruko. Hatizozoti vakagumira papi ipapo. Rimwe zuva futi vakauya vakadai vakabva vazodzokera kudai. Takaona maChina personally kuti aona mumaziso medu, tikakahadzika kuti kuvanava vakuya muno kuzvakufamba sei.
Mumwe mugari wemujinga regomo redombo rembudzi valenmo mupatsi vanoti hazvigoni kuti makomo avo aparadzwe.
Ina hanzika kuzvini kwanzo zvekupaiwa kwegomo nekutandaniswa kunze chenetoga nekwata kuda kutoisa, ina hanzika kutombora hamba kana kuzvinzwa. Kuzvino iwo president vakazotikanganwa kubva taakutoitwa so nemachina iwayaya kana vakazotirova havo kungfu asi tichamboramira ipapapa.
Mumwe ari kudya marasha achiti makomo emunzvimbo iyi haafaniri kupazwa ndiva Godfrey Nyamasvisva.
Hatidi rubbish yakadaro, hatitodi zvamuchose. This mountain or these mountains, they must be there forever. Takakura isu gomo iri tikararama negomo iriripo iri. Vana baba vedu vana sekuru vedu madzitateguru isakararama negomo iro riri. Iheritage yakanaka kwazvo, rinoyera gomo iri.
Studio 7 yakataura one anga achibatsira kambani ye Jensen kufambira mapepa ekuti vakwanise kutanga basa rekuchera matombo avanoda mumakomo aya va Bright Chimbiro avo vakaberekerwa munzvimbo iyi. Vachimbiro avo vanova nhengo ye Zimbabwe Prospectors Association uye vari chipanga mazano munyaya dzekutanga migodhi muZimbabwe vanoti kambani yevanhu vekuChina iyi haina kuzoenderera mberi nechishuwo chayo mushure mekunge vanhu vaita ruzha vachiratidza kusafara kwavo neurongwa hwekuchera matombo kubva mumakomo aya.
The company got to be the advisor of the Bible to stop us using the street. Why have I got down? Because one guy told me, no. Can I raise my emotions to this extent? There's no way I'm going to put my mind here. So I was going to put it up on internet. But I'm going to go, no. I think that too much against you. To be honest, I was still not interested. We don't say, if we can invest Facebook.
Vachimbiro vanoti semwana akaberekerwa munzvimbo iyi vaida kuti vagari vataurirane nekambani iyi zvavanoda kuti zviitwe nevaridzi vekambani iyi munzvimbo mavo kambani iyi isati yatanga kuchera matombo asi urongwa hwavo hwakavhiringwa nevanhu vari kunze kwenyika vakatanga kuisa mashoko pamadande mutande asi vasina ruzivo nezvaiitika. Semaonero avo vachimbiro vanoti vanhu vemunzvimbo iyi vakarasikirwa nemukana mukuru nokuti ivo vanoziva zvinofanirwa kuitwa nemakambani anoita zvezvicherwa uye vari mwana wemunzvimbo iyi anoziva chivanhu chose chinofanirwa kuitwa panyaya dzemakuva. Munyori mudare ramambo Mangwende vaCosta Gatsi vakaudzawo Studio 7 kuti ichokwadi kuti kambani yekuChina yakasvikawo kumahofisi avo asi vakaiudza kuti vagari vemunzvimbo yavaida kunoshandira vaive vatsika madziro.
Takaenda iko takaenda ma7 villages nakansira wavo nemasekretari avo ndizvo zviri kudiwa nemachina izvi asi isusu simba rehove riri mumvura ime ndimi mvura yedu mumakomo mune zvinhu yera. Saka mavillage yedzi nemanharaunda vakatotanga kutaura ivavo.
Vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekukosha kwekuchengetedza nharaunda mubazi reEnvironmental Management Agency vaLibert Mugadza vanoti EMA isati yawana magwaro anobva kubazi rinoona nezvezvicherwa rinovapa simba rekuti vaongorore kukanganisika kunogona kuitika kunharaunda kana kambani yeJenshen ikapiwa mvumo yekupadza makomo emamurehwa.
Isu tinotangira pakunge munhu atenderwa kunzi anogona kushanda ipapo takutarisa mashandiro achaita kuti achararamisa sei nharaunda dzaanoshanda ari dzichigona kuzosara dzichigona kupa pundutso. Saka tinopinda nemapepa anonzi Environmental Impact Assessment asi pari zvino asati tasvika padanho iroro vachiri kugadzirwa pavo nemaini.
Asi gurukota rebazi rinoona nezvezvicherwa vasvoda zhemu vanoti bazi ravo harisi kuziva nezvenyaya iyi uye richaiferefeta.
You went to do an investigation guys. Ndongatoziva kuti zvinhu zviri kuitika isusu now that watudza tinogona kuita our investigation then itokupa the response kuti zvinhu zviri kuitika.
Patazoedza kubata vazhemu tisati taenda pamhepo pamwe chete nemunyori mubazi ravo vapfungwa kunaka vaviri ava vanga vasingadaviri mbozha nhare dzavo. Mukuru wesangano runoshanda munyaya yezviwanikwa zvemunyika yeCenter for Natural Resource Governance vaFarai Muguu vanoti kana hurumende ikazodzvanyirira zvido zvevanhu vekwamurehwa ichibvumidza kambani yekuChina kupaza makomo aya inenge yoratidza umbimbindoga.
Hurumende yapandukira vanhu kuburikidza nekusainirana zvibvumirano nemakoronera asina investor ari kuuya matsotsi asina investor. Investor munhu anosiya nzvimbo yava zviri nani kudarika zvaakaiona iri. Saka iri kuitika iyi muchirungu tinoita organized crime.
Runyerekupe rwekutengeswa kwemakomo ekwamurehwa aya rwakatanga muna chikunguru gore rapera zvakakonzera bongozozo nekusagadzikana muvagari vemunzvimbo dzakapoteredza makomo aya. Hurumende iri kushorwa nevanhu vakawanda kuti iri kuramba ichipa makambani ekuChina mvumo yekuchera zvowanikwa zvemuno asi makambani aya anonzi haana chinobatika chaanowanisa nharaunda dzaanenge achishandira vamwe vachitiwo vakuru vakuru vemakambani aya vane utsinye. Makomo anoti Dombo Rembudzi, Chisena, Nyaungwe neHurekure anonzi anoera uye anobatsira nharaunda dzakaakomberedza nezvinhu zvizhinji. Ndakamirira Studio 7 ndiri mujinga medombo rembudzi ndini Tobias Mudzingwa.
Munhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Nations Cup iri kuenderera mberi kuIvory Coast mangwana zvikwata zvemusadik zvinoti Angola neNamibia zvichitatsurana pamutambo wekutanga mushure mekumbomira kwemakwikwi aya kwemazuva maviri. Mumwe mutambo wechipiri uchange uri pakati peNigeria neCameroon vatsigiri vazhinji vachitarisira zvikwata zviviri izvi kuti zviratidze kuti ndechipi chichabudirira. Sadik vatsigiri venhabvu musadiki vari kufara kuti dunhu ravo rakakwanisa kuita zvikwata zvina zvinoti Angola, Namibia, South Africa neDemocratic Republic of Congo zvakapinda muround of 16. Ngatinzwei Mavhilasi musanganyauye weStudio 7 achiita hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Zvikwata zvina zvinobva kudunhu resadiki zvakabudirira kuti zvisvike chikamu chinotevera chemakwikwi eAfrica Nations Cup. Angola, DR Congo, South Africa neNamibia ndizvo zvikwata zvagona kuramba zviri mumakwikwi ekumurudza mukombe ari kutambirwa kuIvory Coast. Pazvikwata zvekusadik izvi, Angola ndiyo yakagona kukunda kakawanda nyange yazvo yakatanga nekupedza mutambo wavo wekutanga 1-1 neAlgeria, ndokukunda Mauritania 3-2 ichipedzisa nokudya Burkina Faso 2-0. Angola yave kusangana nechimwe chikwata chinobva kunyika dzesadik Namibia, zvichireva kuti dunhu rino richatova nechikwata chichabudirira kusvika muchikamu chinotevera.
Tombotarisa chikwata cheDRC Congo. Munoona chichizobuda sei mumakwikwi aya?
DR Congo yakapedza mitambo yayo isina kukunda kana kukundwa ichiita 1-1 neZambia neMorocco, ndokupedza chikamu chekutanga 0-0 neTanzania. Zvino kwava kuenda hakuna kupedza mitambo iri mangange, saka DR Congo inotoda kuti vakomana vayo vagone kumwisa shure mokungogoisa chibodzwa chimwe mumitambo mitatu. Chibodzwa chavo chimwe mumitambo yavo mitatu iyi chakabva kuchikomana yaona wisa.
Tombotarisa chikwata cheBafana Bafana chepa South Africa apo. Munoona chichizofamba sei mumitambo iri kutevera tichitarisa matambiro achakaita mumakwikwi aya?
Chimwe chikwata zvee chichamirira dunhu resadike pazvikwata 16 zvasara. ISouth Africa nayo yakapedza iri pachigaro chechipiri pamberi peNamibia iyo yakapedza iri pachigaro chechitatu mugurupu mavo. South Africa yanga yatanga mitambo nekukundwa neMali 2-0 asi yakazo dzoka pamutambo wavo wepiri neshungu ikakunda Namibia 4-0. Vakomana veSouth Africa vanozikanwa zvikuru nezita rekuti Vafana Vafana vakazotsindira basa rekuenderera mberi nokupedza chikamu chekutanga mumutambo wavakaita mangange neTunisia 0-0.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMavhilasi Mushanganya weStudio 7 ari parunare muBulawayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi manheru na8pm tiri kutaura pamusoro pekusiya bato reCCC kwakaitwa nevaive mutungamiri waro vaNelson Chamisa neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am 4930-13860 ne-15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa reCCC voronga kuita musangano wekuziya kuti votora gwara ripi mushure mekubuda kwakaita vaive mutungamiri webato vaNelson Chamisa. Ini dini jonga kandemi rendri mu Washington DC ndokusiya mwina taboka ncube.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga enjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 Zibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lami sengenze isinqumo sokuthi ngizomlandela njengomkhokheli wami. Angiseyi lunga le TCC.
Lokhu bedidekile abantu beZimbabwe nginyathele lithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lezinduna zamathebelele North le South kobulawayo namuhla belungiselela ukusungula imihlangano yokuzama ukulungisisa udaba lwegugurawundi. Umthethandaba we-International Court of Justice namuhla unqume ukuthi ele Israel kumele lithathe amanyathelo aqinileyo okwenqabela umbhuqazwe wokubulawa mahlana kwabantu eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuthiya isikhundla komkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukuthiye abalandeli baleli bandla bedidekile bengazi ukuthi benzeni. Amanye amalunga edelele parlamente lamakhansila aleli bandla bathi bayalandela uChamisa lapho ayakhona. Kubika intatheli zindaba ya Studio 7 uEzra Chisasvanda.
UChamisa uthe ibandla leli izolo esithi selihluphine libandla leZANU-PF njalo uthi lisebenzise umnumzana Sengezo Chabangu othi unobhala jikelele we-TCC ukulibhidliza. UChabangu uthi uyakwamukela ukukhalala kukaChamisa.
Simfisela inhlanhla ukuthi ahambe ayetshumayela iBhayibheli ngani ngoba uPresident usitshengisile ukuthi u-gifted kakhulu ezintweni ze-church. So sisuka lapha siya phambili. Sile leadership yayivele ikhethiwe njengoba nayo yayikhethiwe ku-Congress eGweru ngo-2019. That leadership yiyo ezakhetha u-acting president athathe over, then silungiselela i-Congress ukuthi siyekhetha i-substantive leadership.
Omele esigaba sewange kubandla le-TCC edale lephalamende mnumzana Daniel Molokele uthi laye usetshile ukuba lilunga laleli bandla.
Lami sengenze isinqumo sokuthi ngizomlandela njengomkhokheli wami. Angiseyi lunga le-TCC, ngizoqhubekela phambili ngiyi-member of parliament yewange central, angaresign ukuba ngum-MP. Kuthiyene ukusuka ku-political party lokusuka e-parliament. Okwamanje laba abazibona bengabakhokheli be-TCC balalo ilungelo kumbe igunya ukuthi bangenze okuthiwa i-recall.
Owayencintisayo emele ibandla le-TCC yebulilima unkosikazi Bekezela Maplanka uthi uChamisa wenze kuhle ngokuthiya.
Mina ngokubona kwami kubaba umongameli wethu Advocate Nelson Chamisa wenze isinqumo esihle esikhulu kakhulu. Loba kade kunzima ngoba usebenzile kula muntu ongambonanga esebenza. Sisebenzile akula muntu ongasibonanga sisebenza. So ukuthi umsebenzi wonke lo ongaka uphonga uphelela emoyeni kodwa ke kube ngasela ndlela angayenza ngayo ngenxa yokuthi ibandla le-TCC beselingenelwe impehlane.
Ukhansela we-Ward 9 eMpopongo Donaldson Mabutho uthi laye uhamba loChamisa.
Thina ke njengabantu bakhe abalandeli bakhe ama-deployees akhe sithi nyawo lunye lo-president wethu. Siyamlandela lapha ayakhona. Ngiyakwazi ukuthi sizafika kuphela one day iZimbabwe izakhululeka simalaye esikhathini sobuhle lesikhathi sobunzima
iningi labantu likhala ngochabango lisithi nguye obulele ibandla eliphikisayo umnumzana Mthokozi Zimlotsho ngomunye wabo
into lezo kusebenza from ezanupf babuya bezodiliza iparty bathiye silimele kangaka besifakela abantu bezanupf endaweni yaseulilima konke yonke indawo ilizwe lonke ayindawo lekabuthabango vele esiphathanga kahle shemu singabantu bebulilimi
umnumzana Khumo Mlilo webhelithane uthi wenze kuhle ngokuthiya uChamisa
kungangulindele kudala ukuthi kuba kuyenzeka yavele ahlukane lazo lezi zinto ze-CCC ukuze phela ochabango laba bethathe over ngoba bevele bengani sebeluthathele ibandla lakhe hayi ngithi good luck kubochabango
unkosazi Thuli Moyo usola uchabango
izinto zobuhlungu semali kauchabango odilize iphathi yethu enhle kangaka kodwa ukuthi thina singabaleka kuChamisa hayi
kunabanye abathi uChamisa usebenza lezanu PF ikangaqondakali ukuthi wenzani umnumzana Bheki Mlotshwa usola uChamisa
amfana nodinga kakhulu wayezithatha into lesenza abantu bakhe thina icawa thina vele ilizwe lizabusa yena kusize ngayo yonke into kathi singakwazi ukuthi vele ungaphasi kwezanu izenzo zakhe ezezanu wayesetshenziswa izanu imali yonke liphuma kuzanu
iyincwethu ezicubungula ezombusazwe zithi azethuswa linyathela likaChamisa ngoba kungasikho kwakuqala ukuthi enze njalo engabona seziminya uthatha elinye inyathelo zithi njalo waqala ngokuhlukubuka ku-MTCT ebumba MTC Alliance wathi sebona sokulokuxokozela sokubangwa ibizo elithi MTCT isikhona umnumzana Douglas Monzora kulapho abumba i-TCC nango seziminya lokudonselana asekwenza lo Chabangu usekhalele njalo okwamanje akwacaca ukuthi uzakwenzani esiya phambili uChamisa kodwa kule kungakunga lokuthi engabe lomcabango wokubumba elinye ibandla yibe resido 7 kobulawayo igama lami ngezachisa sibanda
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganele izinduna zamathebelele North le South kobulawayo namuhla belungiselela ukusungula imihlangano yokuzama ukulungisisa udaba lwegugurawundi lapho izinduna lezi ezizaphuma khona ngezigaba zisiyakhulumisana labantu abathintwa yilombhoqazwe kubika u-Anastasia Ndlovu
ekhuluma nezinduna lezi e-State House kobulawayo umongameli Mnangagwa uthe uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lolu ngokukhumisana umlotha selufike esibangeni esiphezulu njalo imihlangano izaqala maduze
The task and burden now in hands with those we have to implement because the budget is now available.
Uhlelo lesaluqala lenkokheli zethu zomdabo izinduna selufike kusibanga esiphezulu. Kulesi sigaba esesikuso sesikhangelisisa indleko zakhona ukuze siluphutshise kuhle.
Unduna Khulumani Mathema weMatobo uthi umadala icala la kumele angene imihlangano yokukhumisana umlotha le.
Kanti kuyangithinta nje. Ikhona lokhu ukuthi kangizwanga laphana ukuphakathi kwenkulumo yonke esiyenzileyo evezwe ukuthi uperpetrator yena uzakhuluma nini njalo ngasiphi isikhathi ngoba kungani kukhangelwe kakhulu ababa affected kathi nxa sikhuluma ngebalanced engagement it should be a two-way system of communication.
Unduna nyanga zonke wekhezi uthi sebalungele ukuya kuZulu njalo kumele baye lasemazweni okulabantu ababalekela izwe ngenxa yombhuqazwe wegugurawundi.
Okulunga sesilungile ukuthi singene ezigabeni sikhulumisane labantu esibaphetheyo ezigabeni. Kuna abaseGoli abalabaseBotswana loba labangaphi loba kuliphi lizwe. Ozizwa kumlungele ukuthi afike la yazosinika ama-submissions akhe. Siyakuvumela njalo siyaku-encourage ukuthi ababuye sikhulume.
Inkokheli zamabandla ezokholo ehlukeneyo lazo zingene umhlangano walamuhla lapho u-Archbishop Alex Thomas webandla le-Roman Catholic agcizelele khona ukuba labo bayaphatheka uhlelo lokukhumisana umlotha lolu.
Lamhla State House lapho kobulawayo
lapha sahlangana nezinduna zonke lapha eMatabeleland South and North mayelana le-ground issue. Hayi, sahlangana labo savumelana ukuthi zonke saphathisana ukuthi umsebenzi lo uphumelele.
UChief Dumisani Ndondo uthi isikhathi sesiside lolu daba lungakalungisiswa.
Njengoba u-president enikela ama-chief isivile mayikhona isikhuthi ukuthi befunding yakhona sifona. So siye silinda i-launch kathesi. After bathi it's taking too long. But you are moving to the logistical issues that approaching the Minister of Finance,
Unduna Sinamathenga wePhinga yena uthi ukhangelele ukuba abazaqhuba uhlelo lolu abasuka esigabeni sakhe bangene izifundo ezipheleleyo zokuqhuba lomsebenzi.
Ngoba lakathesi silamalapho thiwa esabuya lawo kodwa kakabakatholi ilasti le yadlulayo e-turning njengoba kwakula ma-by-elections. So khonapho sithina engxenye ngazoba lenye i-turning yabo ukuthi bagcwalise i-turning leyana.
Leguguraundi Genocide Outreach lwasungulwa ngomnyaka ka-2019 kwaBulawayo lwaseluphuziswa yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abanye abalwela amalungelo oluntu bathi abalusekeli uhlelo lukahulumende lenkokheli zomdabu lolu ngoba luchiya phandle ezinye izigaba zelizwe ezibalisa inkabazwe leBulawayo kanye labantu abayiziphepheli emazweni angomakhelwane labanye abathintwa yiGuguraundi. Lolu hlelo lusolwa njalo ukuthi luthiya phandle inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lokuvimba intatheli zindaba ukuthi zingangeni emihlanganweni eyenziwa loZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo eState House, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa usekhethe njalo uJustice Priscilla Chigumba ukuthi aqhubekele phambili ekhokhela ikhomishini ebona ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission okweminyaka eyisithupha. UJustice Chigumba wakhokhela ukuqhutshwa kokhetho lomnyaka ka-2018 kanye lolomnyaka ka-2023. Inhlanganiso ezithi SADC, AU le-EU zaphuma egcekeni nyakenye zisithi ukhetho aluqhutshwanga kuhle eZimbabwe. Ukukhethwa kakhe lokhu kutsho ukuthi nguye ozakhokhela ukuqhutshwa kokhetho lomnyaka ka-2028. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kakhulu inkinga ngoba nguye la umama owathiwa khona ngestadek wehluleka umsebenzi ngo-2023. Ama-complaints akhona ayaqondane naye yena njengophathi sihlalo we-Wesburg. Ngiba ngathi ngaye kuthiwa khona amalunga e-parliament aphikisayo akhona ebezaphikisa ukujaji i-contract nomama lo ingengezwa ngoba wehluleka umsebenzi akwazi umsebenzi uyasekela izane u-PF. Phinde akumanga kuhle indaba lokhetho lapha eZimbabwe.
UJustice Chigumba wakhokhela ukhetho luka-2018 loluka-2023 kulukhetho okubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukukhokhela kwakhe ukhetho luka-2028 kutshoni kumbuso wentando kaZulu eZimbabwe.
Kutho ukuthi lokhu ukuthi khona ngoba ukuthi ukhetho lweZimbabwe alusizi luvele lube yinto ethandwayo ngabantu beZimbabwe. Kuzasala kule nkinga yokuphikisana, kuzasala kule nkulumo yokuthi uSigumba usekela ilohlangothi alusekelayo. Yikho bengithi mina ngaye kuthiwa khona kula malunga ephalamenti aphikisayo akwazi umsebenzi babehle bafake kathesi bahle bafake ibhiya yokuthi hathi siyaphikisa ukuthi uSigumba abe ngu-chairperson oyi-executive. Kuthi vele uzibuse wethu izahlala esedakeni kungahambi kahle.
Kulo kung
okungenziwa na ukuze kulungisiswe udubo lolo.
Ngibona ngathi isimo sombuso owethu thina owezimbabwe sezimbabwe iyakhuluma ukuthi nxa izizalwane izakhamizi kumbe uZulu engathithisekanga ngokufaka umsebenzi kwe-public officer kuyakwanise ukuthi abantu bayenze i-petition kuparliament bekhuluma ukuthi izathu akhona kokuqala kwesibili uZulu yakwanisa abe le-class action yokuhamba ku-supreme court ayi-opposer i-abstinence ka-commissioner kule ndlela eziningi kakhulu ukuthi ama-demonstrations asoziwenze ngoba thina siphucukile kodwa imithethantwaba imithethantwaba kumbe iparlament i-petition singatshengisa ongasisekeli wethu nge-appointment le.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya olandela ezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Court of Justice namuhla unqume ukuthi i-Israel kumele ithathe amanyathelo aqinileyo awokwenqabela umbhuqazwe wokubulawa mahlayana kwabantu libutho laleli lizwe esihlengeni seGaza lapho elilisana khona leqembu leHamas. I-Israel imangalelwe ngurhulumende wakwele South Africa yena owacela inkantolo ye-United Nations le ukuthi imise ukuhlasela kwe-Israel eGaza. Isinqumo sanamhla samukele ngenjabulo ngabaningi emhlabeni jikelele okugoqela izizalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa. Kubika uThuso Khumalo.
Umthethwandaba we-ICJ unqume njalo ukuthi ele-Israel kumele limise ukuhlukunyezwa kwabantu beGaza noma ngayiphi indlela ebathinta enyameni kumbe emoyeni. Uthe ele-Israel kumele libone ukuthi usizo lokudla nokunye uncedo oluphuthumayo luyafinyelela abantu bakwele-Palestine abahlaselwe indlala emangalisayo ngenxa yempi eqhubekayo phakathi kwe-Israel leHamas. I-ICJ ithe njalo ele-Israel kumele lijezise amabutho alo nxa ethe adala amacala ombhuqazwe abulala abantu bachaza ngobuningi i-genocide. Umahluli ulayele Israel ukuthi lazise inkantolo ngemva kwenyanga ukuthi liyabe selithethe wapha amanyathelo ezinqumo ezethulwe namhlanje. Izizalwane zakwele South Africa lezeZimbabwe zemukele izinqumo lezi ngenjabulo. Nangu umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabuthuma Bena.
Sitshayela ihlombe iSouth Africa ngokuthi hambise uhulumeni wase-Israel enkantolo enkulu eyomhlaba. Izinto ezaphakanyiswa nguhulumende weSouth Africa, inkantolo enkulu yomhlaba ivumelane lazo.
Abanye bathi kuyadingeka impela ukuthi ele-Israel livinjwe inkantolo yomhlaba ukuqhubekela phambili lihlasela iGaza ngoba ukwekelwa kwezenzo ezinjalo kuyikho okwabangela ukufa kwezinkulungwane zabantu eZimbabwe ezigabeni zamathebeleland laseMidland ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Esinye isizalwane seZimbabwe njalo intatheli uMxolisi Ncube uthi loba nje eZimbabwe ibhekane nezayo inhlupho kufanele abantu bakujabulele ukuphepha kwabanye.
Into eyenzakala lapho kufanele ukuthi lathi singamaZimbabwe lanxa siphakathi kwenkinga engakanani kwezombusazwe sizwelane labantu basePalestine ngoba kuyafiwa and kufa kakhulu abantu abangasimasotsha ababizwa ngesilungu kuthi ngamacivilians befela into abangayithandiyo bona. Angicabangi ukuthi abantu basePalestine bonke bayayithanda iHamas.
Esine njalo esizalwane seZimbabwe sihlala kwele South Africa, umnumzana Davidson Mbambo laye uthi basemukela ngezandla zombili lesi sinqubo ngoba sivikela impilo zabantu.
Kuzasinceda, kuzoyenza nje ukuthi abantu beIsrael bame nje ukubulala abantu, kuzosiza futhi ukuthi abantu basePalestine bangalambi ngoba uyabona nje impi le ukuhlaselwa kwabantu basePalestine bekuphambanisa yonke into, abantu bayagula, abantu bayalamba, abantu bayafa. So mina ngiyajabula kakhulu ngoba konke lokhu kuzoma.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Jewish Board of Deputies unkosikazi Karen Milner uthi lobanje bengavumelani lendlela eSouth Africa ephathe ngayo lolu daba, kukhona abakuthokozelayo kulesi sigwebo.
The South African Jewish Board of Deputies welcomes the RCJ's recognition.
Sithokozela ukuthi umthethwandaba bawuchongo ukuthi kubekwe phansi izikhali njengoba kufunwa yiSouth Africa nokuthi uthe abathunjwa yihamasi abakhululwe.
Fundamental requirement.
Umthethwandaba wenkantolo ye-ICJ uyaphoqa ele-Israel ukuthi lilandele izinqumo zanamhlanje. Kodwa akulandlela icacileyo leli lizwe elingabanjwa ngayo ngamandla ukuthi lihloniphe lezi zinqumo nxa lingafuni. Umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko kumabonakude ekhuthaza ele Israel ukuthi lihloniphe izinqumo lezi njalo lizilandele ngokugcweleyo. Inhloko kahulumende weIsrael umnumzana Benjamin Netanyahu yena uthe bazaqhubekela phambili bevikela ilizwe labo ekuhlaselweni iHamas. Futhi uthi akuseloqiniso ukuthi benza umbhuqazwe eGaza. Uthe uyakwamukela njalo ukuthi inkantolo le ayichonge ukuthi ilizwe lakhe kumele limise impi. Ngimele Studio 7 eKalahari eNorthern Cape kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Okwakhathesi ke sizwe imibono yabalaleli.
Studio 7 siyabingelela. Yazi yonke into esesizwa izanu manje sisegcikeni njengemuva yembuzi. Sibona umhlaba wonke. Ziyihambi ziyihambi lezanu bafuna ukuthatha imali ye-tip siyibenikeze uThabang. UChuma le nto ayikhulumayo uyaphupha emini la ngathisa ukuthi yena kade ezowina kulo osteoporosis. Bakhiphe i-osteoporosis bangoba efuna ukumfaka yena njengomuntu lwana ofakwayo nje wangeniswa nge-backdoor. Ngoba sebehlulekile ukungena kobulawayo nxa ukuthi laba abantu abasebafuni sebexotshwele abasafuneki sebefana lezintsha nje ezinukela abantu. UThabango wenza i-fraud, i-fraud ayenza ayibonwa ngumhlaba wonke, amakhoti ayamfeva. Into esekugcikeni nje ebonakalayo ukuthi kwenziwa i-fraud. Le nto iyaqala nje ukwenzeka emhlabeni wonke lo jikelele ukuthi amakhoti ayenza i-fraud ebonwa ngumhlaba wonke igcikeni nje. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi inkungutonga isikhala kakhulu sizakudabuka. Abadala batsho njalo, njalo ayikho iyaphapha yangahlali. Ngiyabonga ngumasenga lapho obulawa liphumule wadonkeni.
Malawi Nkomo ekhuluma okay Studio 7 linjani linjani ngikhuluma lo mncedisi Chuma. Malawi Nkomo yekela uba lamanga uhulumende okho mncedisa ngaphela izweni ebe nguye vele ezidulwa ndliwe uncedisa kukuphi? Akancedisi ndawo, nguye vele obulalayo ungathi benze impahla amukela uhulumende. Yini ayenza uhulumende wakho ndidula lingapha? Malawi Nkomo ukhulile ngumuntu omdala funda ukukhuluma iqiniso. Wayelithanda ukugogo sinto zikwasitorongo yiphi ngabe kalikhokuzani ngabe liyasho ukuthi uhulumende uwisa idola athi zonke ndikuzani sisabhona nezanikampi ezamangazi vele nguyoluwisa idola kenzilua. Malawi Nkomo ufunda ukukhuluma iqiniso umuntu omdala okhulileyo akekho ukhuluma into zamanga la.
Njani bathakazi abahle nonke ngezindawo, asiboneni ke ukuthi uJobu Sikhala uzokhithwa ejele nge-free bail. Nakhona ifuma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni wona lawo majaji amgwebayo, lawo majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa.
Laba bekungabalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi womdumo kaMaskandi uBig Boy Ndlovu ozibiza ngokuthi ngunkunzi emnyama umfana kaMalinga. Lujaha udabuka eCholocho kodwa usebenzela kwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha eliyele ngoma ezinhlanu. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Bonani bantu bakithi, ngiphuma eCholocho ePhelandaba, ngikhulele khona lapha ePhelandaba. Kanti ngingumfana ke oqale manje ngicula kulonyaka esiphuma kuwo u-2023. Ngiqala nje ukucula ngiqale nge-EP kwi-EP emnandi kakhulu kele.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngangithola kwinombolo ethi 082-376-8006. Ngingaphinda 082-376-8006.
Ubatshiyela wapha mazwi abalandeli?
Bengicela kakhulu kubalandeli bengapheli amandla, beqhubeke bengisapota njalo ukuze ngikwazi nami ukukhuphuka kakhulu emculweni ngize ngibe sezingeni elifana nabanye abaculi. Kanti-ke nabakade bengakaqali ukungisapota nabo besondele bexhumane nami bengisapote beujabulele njalo umculo wami ngoba ngiyakudinga kakhulu uxhaso lweni balandeli abayo.
Lapha lizwe uBig Boy Ndlovu ozibiza ngokuthi ngunkunzi emnyama umfana kaMalinga exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela udaba lenyathelo elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuchiya isikhundla sokhokhela ibandla le-Triple C. Singakehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lokhu bedidekile abantu beZimbabwe ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuchiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change esithi leli bandla selithunjwe yiZANU-PF. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwesihlanu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.